A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, June the 12th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're discussing the controversial selection process of a national hero following the conferment of national hero status on the late ZANU founding member, Reverend Dabaningi Sithole, who died in 2000. Born in 1920 in Nyamandlovu in Matabeleland North, Reverend Sithole was the first president of ZANU when it was formed in 1963, but he was ousted in 1975 after being accused of being a sellout. He then formed his own party, ZANU Nonga, following his ouster. Addressing invited guests at Emerald Primary School in Chipinge on Saturday, Defense Minister Opam Chinguri, who was standing in for President Emmerson Mnangagwa, said that Zimbabwe might not have achieved its independence without the contribution of people like Reverend Sithole.
Where do I'm the Commander-in-Chief of the Defense Forces. Wandituma kuti ndiite mabasa matatu. Basa rekutanga rakavamiririra nderekuti tikwanise kusvika tichibata maoko ekurasirwa zvatakaita nemukuru wedu waRevend Dabaningi Chandiwana Sithole. Pawakatisiya muna 2000 nekunyaradza zvemhuri iyi zvakwanisa kuitika muSecond Republic. Chechipiri chauyazve netsamba yabva kuna President kumhuri. President wakamirira hurumende yawe ZANU PF nevanhu vese muZimbabwe. Zvakare vakamirira bato nezanu PF iro rakatangwa naRevend Dabaningi Chadiwana Sithole kuti wakaanausa kare kuti wapiwa muremekedzo weunational hero. Sekasi yepamusoro-soro inopa udzamu kumunhu ane history yekusunungura nyika ino.
That there was Defense Minister Opam Chinguri in Chipinge. Reverend Sithole's daughter, Dr. Sifiso Sithole Barrow, told the gathering that her family felt honored by the government's decision to declare their father a national hero.
Mugano between Zangazi Pinswa and Mugano is the Second Republic. Richard Razongua, but Vadi Pieta. azifambi nekukurumidza but nekuona kwangwanire vari kuedza but azvisikureva kuti njiri zvanoziye aiva panyika kuona politicali vari kuda kuti tichinja
kumaona sei kutiwo vatadza kuuya wosaopa zvikaita saicei
semunhu ari anogara akabatika semunhu mukuru inonzi schedule yavo maybe ndiyoita kuti vatadze kuuya baba famba dzimwe nguva havakwanisi kuenda uku neuku saka handingati havana kuuya nokuti pane zvavari kutya kana kuti pane zvavari kuwanza chavatadzisa vanochiziva ivo voga zvavo
tiri pane zvimwe zvamungada kutaura iwoyo semhuri takanangana nenyaya iyoyo
semhuri ndingati kutangisa takunzwa kufema mweya wekuti nesuwo tiri pato zimbabwe nekuti zvazviitirwa baba but not kuti baba vangachirwira kuti vaite gamba tinoziva kuti vakarwa nguva izvozvo and irutini inoitwa zvayo but kuti at least varemekedzwa
That there was Reverend Ndabaningi Sithole's daughter, Dr. Sifiso Sithole Baro, speaking to our reporter Godwin Mangunjiga in Chipinge and speaking on the sidelines of the gathering in Chipinge. One of young ladies, Ms. Jenny Murunda, said that she welcomed the move by government to honor the late Sithole as a national hero. Let's hear what she had to say.
Tiri kuno kuEmerald kuChipinge tafara sereki tafara taudzwa nhorondo yawanda badini Sithole vanga vaine kurudziro nehurumende dzanopiefu tiri kuona kuti ava vakatisira gwara rakanaka utungamiriri hwairatidza wanga wakajeka saka tinozvitenda vamberi nezanopiefu
That there was a young lady, Jenny Murunda, in Chipinge, speaking to our reporter Mlondolozi Ndlovu. Studio 7 also spoke to a former female ex-combatant who shared her views on what she would like the government to do for people who fought in the Liberation War like herself.
Saka taine chichemo chekuti dai nawo veti pane izvovo zvimwe zvevu tichiiswawo pamberi taakungoiswawo kumashure zvisiri zvinotidakadza saka tinodawo kuti tingoiswawo pamberi semawo vese vanhu vanhu vakanzirawo rusununguko topedza tinotenda nguva dziwani yedu tichitenda maigata vakatiitira kuti tiite mitambo yatinoita pavanenge vachiita marari dzavo aya tinenge tiripo tichiita mitambo saka zvinhu zvinotakadza vanoda kutiitira migodhi saka taikumbirisa kuti nekukasira vatiitirawo mugodhi zvakaita kunzvimbo yepo yekumaunganidze hakuna migodhi tinoda mvura yakawanda ine masola taambuya handikukona taambuya taambuya saka tiri kuda migodhi ine masola
VaOliver Chikumba veBato Citizens Coalition for Change vaudza Godwin Mangunjira weStudio 7 kuti ruremekedzo rwegamba kuna vaSithole rwakanonoka.
Tinorwona ruremekedzo rwakanaka chero harwo rwakanonoka zvinhu. Tanga tine tarisiro yekuti vaifanai vakatoitwa hero. Pavasaika 2000 asi kuremekedzero hwauya zvavo chero vanga vasina kupuwa remekedzero yaingoziya anybody vese vaiziya kuti Reverend Ndabaningi Sithole ndiye munhu mazuva zvataurwa yachizi ndiye wakaendesa purezidendi wenyika Nyamusi wemunangagwa 1969 kuhondo ndazwa a lot of zvataurwa zvese kuchinzi vakalidha mastruggles akawanda sabotage yekuti tive neefree zimbabwe saka ruremekedzo rwanonoka asi tinotenda chero rwanonoka harwo asi tinotenda kuti rwazouya it's better late than never.
Nengo yeCitizens Coalition for Change vaOliver Chikumba vachitaura naGodwin Mangunjira weStudio 7. Stay tuned as we take a break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. Please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss about the controversial process of selecting a national hero in Zimbabwe, we are joined at the moment. We have Senator Sekai Holland, and we're still waiting for Amai Margaret Dongo and also Dr. Urayai Zembe, who will be joining us as we go along with the program. Hello, Senator Holland. Makabi. Aiwa tiripo muri kunzwa imi manga muri mumwe avo vakakwanisa kuenda kuchipinge asi vazhinji vari kubvunza kuti ko selection process yacho yakambomira sei yekuti after 23 years munhu ozonzi iye ave gamba.
I think chofanira kutarisa kuti muZimbabwe tiri vanhu vari kugara takashurungudzana tichishurungudzisana. Vamugare vanga vachifanira kuti dai vakaita iro ribasa, asi havana kuriita basa iri. Rakuzoita izvezvi ruzhinji patakaenda kuChipinge takafara kuti vanga vachifara kuti kwazoitwa seremoni yakaitwa. Nyaya iyi yakatanga kare vamunangagwa vachipinda. Kana muchiteerera zvavanotaura purezidhendi, vanenge vachitaura kuti tiri kuda kuvaka nyika yedu sevanhu vamwe, unity. Tiri kuda kuvaka nyika yedu, hapana the United Nations Sustainable Development Goal ya 2030. No one will be left behind. Hapana achasiyiwa. Hapana nzvimbo ichasarira. Ndiyo slogan ya President Mnangagwa and the United Nations, and inoti towards 2030 muZimbabwe vanoti middle income country. Masustainable development goals aya ndiyo aita kuti vamunangagwa from day one vati nyika haivakiki vanhu vasina kubatana. Asi nokuti munyika yedu tashurungudzika tichishurungudzana hatitererani zvatora nguva iyoyo yakareba kudai. Ndaichoda kuti isu as the Ndabaninitsole Foundation, Reverend Ndabaninitsole Foundation, tanga tiri vanhu vanoshanda nemhuri as vanhu vanotsigira, nokuti vazhinji muZimbabwe kana tichitsukirira vanhu havaoni kuti pakutsukirira apa hongu vanhu vanotukwa vakashaya kare, asi mhuri dzichiripo, vateveri muvanhu ava vachiripo, vanorwadziwa. So isu pakutanga tichinzwa kuti pane mutauro uyu takangomirira kuti tizwe kuti mhuri ichaapprochiwa sei. Hai, vanga vachi slowly fambidzana kuonesana kuti zvinhu zvingarongwa sei. Zvinhu zvakadai hazvidi kungomhanyiswa nokumhanyira, nokuti people's feelings vari kufamba havo slowly but surely. So zvatakaona izvi is one small step forward. And vanhu vatarisira kuona kuti okay, pakusvutisana fodha pane mastejizi mana. Pane steji yekutaurirana chokwadi kuti zvinhu zvakafamba sei. Kwozouya steji kwataurirana chokwadi, mashona anoti tinoripwa ngodzinoripa. Ine pesha South Africa. Peje chitatu ndechekuti kana chokwadira taurwa vanhu vahurirana. Takuzikanoripa. Pane forgiveness. Forgiveness iyi inoitwa iri musati vatanga basa. Mabvumirana kuti based on these facts takuzodai. Pamunenge vaita forgiveness ndipo panotanga reconciliation. Nokuti reconciliation inenge yakurapa mweya yevanhu varwadziswa chaizvo vemhuri.
Maybe if I can just interrupt you there, Mrs. Holland, and just go into English. Do you think that President Mnangagwa is correcting the mistakes of the late President Mugabe?
We don't want into Sevan of Abazera to look forward ever, backward never. What we need to do is to understand it is we are peace builders. In peace building, you look at what has happened now. You need to know that we stand with our president, Mnangagwa, who is going to get to talk down in Vakaita. And if you were there, which is Terera, honorable, or Pam Chinguri, Vachirava, in our honorable, the Sumajore, we check, Makuti Pakatown. Panga Pasila Mufaro, the crowd. And we could understand the one of Bakuri, Kutivanu up, shocked and surprised because this has happened at last. But as elderly people issue, we want people to understand that president will say it over and over again. Let us take that what he means and do it where we are. The situation is warm Munomi Zimbabwe, Yaka Woma. Yakaona, and we are very grateful to our people in the diaspora. But if you are not going to be able to do it. So he finished his work. What President Mnangagwa is doing, we as peace builders are standing with whatever positive comes from government, comes from fellowship in society, comes from communities, comes from the churches, comes from traditional leaders, everything that is positive. Because the master of Zimbabwe must be done with love. Love conquers all. And we must deal with peace with love and positiveness. And we must look at the positive that everybody will and build that. For the negative, let us understand how we actually eliminate negativity. Keep us running together as one people.
There are also a lot of people that are following our program, and one of them sent in a question to say, who should be involved in the selection of a national hero? Some people say, you know, the process is very positive.
No, let's be honest. It is difficult.
Go ahead.
And I think in this methodology of going to the people, in fact, at this stage, let us look at this differently. Kuti, pakasira vanhu mudunhu, namonument should be allowed. Kana panozikamwa kuti pakaita mabekels, people should be allowed to explain the kind of healing that is good for them. Zvakasiyana. Stories, plays, poetry, books. It's also as the Dabadin Historic Foundation. Takatari Saganoku, Wona Kutubaku, Aro Ese, and Avaka Yora are republished. Takatari Saganoku, Reverend Dabadin Historic Africa Research Center, the Kuchinoku to Kugana, Pune Reverend for the Avenue. Dabadin Historic Africa, the Akaikana Kwame Kuba. Yes, and Dabadin Historic Foundation Scholarship. An annual Dabadin Historic Commemoration of Lectures. This is our program, is the foundation.
Mrs. Holland, if you can please hold on, I need to take a caller and I'll come back to you. Hello, caller Makadi.
Iki maswira sei Makadi ko.
Ai wata square, tukutaura nani, muri kupi?
Tana wa moyo mfundisi South Africa.
Taura izvenyu, muri kunzwa iri mudandaro nasi tirikutaura pamusoro pekugadzwa segamba kwa Reverend Ndabaningi Sithole vakati siya muna 2000. Taura itinzwi.
Regaini kwa seva teni ni vata resilese studio service kwa safuti na amai Holland wa kutaura ni vata zoya wa zembe ni vamu no na wili ponde kuti zine zine kutaura amai Holland che kutanga ndizi mgozi wa turo wa kutaura kuti kanzula kufaka foundation ya wa resilese ni tole wandava ni tole waka rasha kare munaona dzimwe nguva zvino zvinoshamisa nokuti vatole vachidzingwa musangano wezanopfifa vanova munangagova ivapo vose vakanga varipo ivavo sazvino zvinotishamisa kuti nhasi unova kupuwa ruremekedzo wegamba vakarashwa kumapurazi uko nhasi unova kunotanga kutsika kuguva ravo kwekutanga kutora matambudzo kutora nhamo kutora urombo nokuti mweya womurume wakafa wakagumbuka zvikuru saka zvose zvinoitwa izvi hazvishandi dai vatanga vandogadzira nhau yekukura hundi taizovawo tirira maoko nokuti vana vaningi Sithole vakavarasha vose nana vamunangagwa ivavo saka nhau yavari kuenda uko kundovanda kuvanhu vechipinge vanhu vechipinge futi vakavarasha onai vakatirirwa minda yose nemakidhomu uko kunana chisumbanje kunana chipanga ikose kunana kumadiamond kachiyadzo vakatirirwa mamwe zvinhu zvose vanhu ivavo nhasi unova kutoraza kuti tiraita ownership tirakuvatira kundovarangarira tirakuvatira kuvaka foundation chete mwanasikana wacho ungadidi kuti unongogamutsira saka dzimwe nguva zvakada kufana nezvakaita Sauro. Sauro wakaenda kung'anga akazviviga kusvikira remukadzi yada kundouka mweya wasamueri ashaya uye akati kounotitambudziriko saka ndozviri kutaura munangarwa wamunangarwa wakutambudza mweya wavanda vaningi Sithole wakazvizorora kare vari kumakuva since 23 years vakavigwa saka zvinhu zvakafana naizvo zviri kutaurwa izvozvo musaziteerera kana kuzvitaura zvinhu zvinonyadzisa zvinonyadzisa nyika kuti munhu wamakarasha kare zvakafana nokuti murume wakaramba kare ukatariwa ukabuda pachena wozoona nhasi unowa kuda kusanga benefit kubva kunzvimbo iyoyo wosanga wandogadzira guva rake unopenda guva rake zvose zvazvibatsire nyika yose yakatarira zvinotidza tsiti nyika yezimbabwe yekutambura dai vakatora mari iyoyo vakapa vana vezimbabwe kuchipingi ukoko vavezve kuonai zvavaita vaigwira saka zvinotova mai Holland izvo hazvibatsiri chinhu kuru zvinotaurwa kune vasingazivi kwete kune vanoona nevanoziva murume uya wakatambudzwa dzamara avakapati yake semunhu wakatanga nemusangano nokuti hatingablemi kuti vamugave ndo vakavarasha vese vakafanana vanhu vamwe vaimba imwe nokuti vaunangawa namunangawa navese vakanga varipo nengoti nasunawo vamugabe havasipo zvakabuda kufana kuti takazoira zvomutungamiriri obva atawanda kutanga kuremekedza vamugabe unenyengetere yekuti nekuti nokunokuti ndosaka makaona vamugabe vasina kuda kuenda kuyoseka nokuti vaiaita saka zvinhu zvose zvinhu hazvina matiwo izvo.
Aiwa, tinotenda vamoyo, muve nezuva rakanaka. Thank you very much there to our caller. He's giving his view. He says that he's totally against what was going on in Chipinge over the weekend. He says, you know, there are a lot of people that could have made the situation better earlier on because they were in the government. The current president was in the government at the time when he's saying when Mr. Reverend Sithole was denied or did not given a chance to become a hero. And also, Mrs. Holland, there are many people who fought the liberation of Zimbabwe but were not honored as heroes. What should be done by the government to address this issue?
We must see that the change in the future, Reverend Gandia, which was supposed to be read in Koko, the last paragraph says, lastly, in the spirit that we have recognized the Reverend for his role in the struggle, Your Excellency, we implore that your Second Republic too recognize many others who sacrificed for our liberation, including from the region, Noel Mkono, Felix Santana Mpunga, John Mataure, just to mention a few, to complete the history of our children too, and to provide the necessary foundation that will reunite our country and propel our youth to vigorously defend and preserve the legacy. That's our last paragraph. Kukunu ya taura before, please, we should now use this opportunity to actually say what is on our heart. Kita varirana, we also taura ish. We must listen to one another.
Mm-hmm. Iowa, thank you very much there. Mrs. Holland is speaking to us all the way from Zimbabwe, and she was one of the people that actually attended the event over the weekend, and we have been waiting for Dr. Urayai Zembe and Amai Margaret Longo, but our phone lines are really not going through. And also to those callers that gave us your numbers, we are trying to call you so we can hear your view on this issue. Mai Holland, Tombo Zukira Kwamuri, Kanamchi, Kwanisa Chindevela, I know kuti you speak Ndevele as well. Mongo Tipa Maonero Enyu in East Ndevele about the event over the weekend.
Hai, niyabonga. Lapa nitimina uli weekend wefise chipinge sikambesi ni Reverend Ndabani Mkutele Foundation. Hai, ina saka mwomoya wuguti pinto yonke ile sikatisayo. Isikati esiko nagatesi eso wuti soku kanyelwa izilonda ezithwalwe ngabantu okweminyaka eminingi ezikhanyelwa. Thina asikhanyeli indawo eyodwa. Abantu beZimbabwe bathwele izilonda ilizwe lonke ezithiyeneyo. Kufanele ukuthi nxa omunye esekhuluma silalelane, ngoba ekulalelaneni kwethu yikho ke okuzaphuma esikusindawoni esithi sesibophelo esizahamba sisenza lokhu.
My Holland, if I can just take a caller quickly. Hello, caller Makadi.
Yipo Makadi ni yonki.
Ehe, tukisa ora nani muri kupi?
Tukisa ora na kriti chakanda, tukisa ingri ku Johnsburg.
Chaura iti nzwe, muri kunzwa iri mudari romnona sei. Thank you so much, Mkoma Maisabasa. Tinokutendai. Amai Sikai Holland, if you can just round off with your last word, you're hearing some of the callers are saying that they should address the Gukurai Hundi issue first before venturing into conferring hero status to the former heroes. But give us in a few seconds your last word.
Okay. When we were co-ministers of the Organ for National Building Reconciliation and Integration, we made two recommendations in 34, but these two have not been addressed.
Mm-hmm.
The first one was, Zimbabwe has gone through many, many injuries in different periods of history, and that everybody and an injury must actually be heard. Because Gukurai Hundi was the latest one that happened.
Unfortunately, Senator Holland, I have to cut you off. Time is not on our side. And that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests. We had Senator Sekai Holland and, of course, you, the viewers and listeners at home. Signing off in Washington, I'm Marvelous Nsanga Nyahuye, saying have a very good night, Zimbabwe.